Vachitaura pamusangano wakokerwa nemasangano anomirira vadzidzisi eZimbabwe, Amalgamated Rural Teachers of Zimbabwe kana kuti ATUZ, neProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ padandemutande reFacebook, vadzidzisi vakawanda vati havana mari dzokudzokera kuchikoro nemusi wemuvhuro. Vadzidzisi avo vati pamusoro pemihoro isingakwani iyo inopera musi wavanopiwa, havana zvikwanisiro uye zvikoro zvakawanda hazvina mvura. Mutungamiri wePTUZ vatakavasira zvou vati vadzidzisi vabuda pachena kuti zvakona n'anga marapwa achida, vachiti havakwanise kuenda kuzvikoro nemuvhuro. Vazhou vati hurumende inokanganwa kuti vadzidzisi vaberekiwo vanofanirwa kubhadharira vana vavo mari dzechikoro.
Kuvarairidzi vatinotungamirira vataura kuti zvinokona n'anga murafa achida havakwanisi kunge vachienda kuzvikoro panovhura zvikoro nomusi wemandi nokuti havana zvikwanisiro, havana mari yokuti vakwanise kunge vachienda kuchikoro. Saka nguva yapiwa yokuvhura zvikoro pasinawo kuwedzera mari inotambirwa navarairidzi. Varairidzi vanoti zvinorema, maonda mwoyo, mbambaira yekutachando makwirivindi.
Mumwe mudzidzisi vaRosten Mutapwa avo vati ivo semubereki vanofanirwa kubhadharira vana vavo mari yechikoro, kutenga nhumbi dzechikoro uye kuzowana mari yekuenda kubasa.
Tiri vadzidzisi vedu hongwa, tiri vabereki verimwe dini. Vana vedu vanodawo mayunifomu nokuti lockdown yaita nguva yakareba zvekuti hatina kupuwa mukana wokugadzirira kuti tengewo mayunifomu. Vana vazhinji tu mazichakwani uyezve sikuru fizi yachona inonetsa kuti iri kubva nokuti kwese kuri kukotiwa sikuru fizi.
Mumwe mudzidzisi ari nhengo yeATUZ, amai Linian Kiwane vati hurumende inofanirwa kushandisa imwe mari yayakapiwa serubatsiro neInternational Monetary Fund kubhadhara vadzidzisi nekuvawanisa zvikwanisiro. Mutungamiri weATUZ vaObert Masaraure vatiwo zvikoro zvichavhurwa mikova asi hapana kudzidzwa kunenge kuchiitwa.
Kusuwangana zvinoratidza kuti hakuna urongwa hwakakwana ende zvikoro zvedu hazvisi zvakavhurwa zvinobatsira vana, zvichangovhurwa zvekutika mabhonzi kuti zvatange zvavhurwa.
Mumwe mubereki ataura pamusangano uyu, amai Mildred Kambaira vati havaone vachikwanisa kuunganidza mari yevana vavo vatatu vanoenda kuchikoro.
Mari hatina, mari hatitorina zvachose, tirikutoziva kuti vana tovaita sei because kuvhura chikoro kunoda mabhuku, kunoda malunch box, kunodaiwo maschool fees. Apa vana vanga vakagara pamba more than 3 months mayunifomu haichakwani bhutsu chero chinhu, kungotarisa kuti nai mwana wedu omuendesa akadii. Sesamwe tine magrade 7 yunifomu kana isikakwani, nosvika kuti omuendesa akapfeka hembe here kumba bedzi. No mari hatina.
Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vakataura nezuro musenate kuti vabereki vasina mari vanofanirwa kutaura nevakuru vezvikoro kuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechikoro pashoma nepashoma. Asi amai Kambaira vati mashoko amai Mutsvangwa haana musoro sezvo zvavanotaura zvisingateererwe nevakuru vezvikoro ava vanoda mari dzechikoro mwana asati atanga kudzidza.
Zvinhu zvinozoitwa pagrounds nezvinhu zvanenge zvataurwa zvinhu tu zvinosiyana. Wasvikako unogona kupay deposit unongosina kana pekutangira. E5 days kedi musi wa25 kusvikira musi wa30 E5 days difference. Munhu angowane mari muhomu zvokudaro panenge pasitorina.
Mutungamiri webato rinopikisa reLabour Economists and African Democrats Muzvare Linda Masarira vati vanofarira danho rekuvhurwa kwezvikoro sezvo vana vanga voita misikanzwa yekunwa nekuputa zvinodhaka. Asi vati hurumende ingadai yakapa vabereki nguva yekutsvaga mari dzechikoro kwete kuvapa nguva pfupi sezvayaita izvi. Muzvari Masarira vati hurumende inofanirwa kuona kuti mitemo yekudzivirira COVID-19 yachengetedzwa muzvikoro kusanganisira kubayiwa nhomba kwevadzidzisi muzvikoro. Asi vati havakurudzire kuti vadzidzisi varamwe mabasa.
Vana vafanira vakuita misikanzwa nekuita zvakatarukana nesho yenyaya yekushayiwa zvekuita palockdown idzodzi. Asi isu sebato tinoona kuti zvanga zvakakodzera kumbopa vabereki mukana kana wevhiki rimwe kuti vabereki vagone kunosvika kutenga vapfuure kuendesa vana kuchikoro. Tinoona zvakare kuti vadzidzisi vari kuti vari kuda kubhoikota
Mutauri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vanotipa pamire hurumende panyaya iyi.
Bazi reprimary and secondary education rinokurudzira kuti vaidzidzi vadzidzisi vese vange vari muzvikoro musi wemuvhuro nyamavhuvhu varipo vakagadzirira kurairidza vana vavo nevese vanenge vachida kudzidza. Kana tinotarisira kuti varairidzi vese vanenge vatoriko muzvikoro, hari zvino titori nevarairidzi vakawandisa vatori muzvikoro vakatomirira kurairidza vana vavo.
Hurumende inoti zvikoro zviri kuvhurwa musi wanyamavhuvhu 30 zvichivharwa musi wazvita 17 2021. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.